tinoona kuti President Biden wakasimudza zvinhu zvinokosha zvinosanganisira izvo zviri kuitika munyika yeukraine, inflation, kupira kwemutengo necoronavirus.
Takaona vachisimira nyaya yekuti vari kuda kuti hupfumi hweamerica huwanikwe huchikwirira. Makapabatawo sei ipapo?
Ipapo pakandifadza chaizvo, nekuti vari kukurudzira kuti zvinhu zvigadzirwa munyika yeamerica. Zvinokwanisa kuti mabasa anyutswe, zvinokwanisa kuti hupfumi hwenyika yeamerica hukwirire uye husimuke, uye vanhu vanokwanisa kuwana mabasa vachishanda vachichengeta mhuri dzavo zvakanaka.
Takaonawo zvakare bato remaRepublicans richiuya richinyomba vaBiden richiti utongi hwavo hausinyatsoita zvakanaka muno muAmerica, uyezve ndiwo wadzorera zvinhu mumashure. Munoona sei izvi?
Ndozvakanakira utongi hwedemokrati, pekuti munhu wese ane kodzero yekutaura pfungwa dzake nekuona kwake. Ndinoona inini maRepublicans aine zvaaitaurawo kuti nyika yeAmerica iri kudzokera kumashure, asi handifunge kuti ndinobvumirana nekuona kwakafanana neikoko, nekuti ndiri kuona matambudziko akaitika akaunzwa necoronavirus akadzosera zvinhu zveupfumi uye nezvese zvakawanda mumashure. Saka ndinoonawo sekunge maRepublicans anenge ane zvaari kutaurawo sevanhu vachada kuzovhoterwa munguva iri kuteera yatakatarisana nayo pambera.
Takaona vachishoropodza mutungamiri wenyika vaBiden vachiti havana kunyatsosimba, uyezve mabatiro avari kuita zvinhu zviri kuitika muzvikoro haana kumira zvakanaka.
Ini ndinoshanda nezvikoro zvakasiyana zvakawanda, ndinoona kuti zvakaitwa naPresident Biden zvakanaka, zvekuti vanhu vadzivirirwe kubva mukati mechirwere checoronavirus chanetsa icho. Ndinonzwisisawo hangu zvinotaurwa nemaRepublicans kuti hapafaniri kupuhwa kana kuti vanhu vakarirwe kuti vagopfeka zvakadai, asi kana paita chirwere chakafanana nepandemic, kureva kuti hachisarudziva kuti uyu muchena here, uyu mutema, uyu anobva kuimba yakapfuma here, kana kuti uyu anobva kuimba isina zvakakwana.
Pane zvingadzidzwa neZimbabwe here pane zvatakaona zvichiitika izvi?
Zimbabwe ine zvakawanda zvainodzidza kubva paState of the Union speech yakataurwa naPresident Biden, kunyanya-nyanya kuti nyika yeZimbabwe tizvimiririrewo mune nyaya dzezveupfumi. MuZimbabwe mungadai muchikurudzirwa kuti tiitewo mafactory, mungadai muchigadzirwawo kuti tiite mawarehouse. Tichigadzira zvinhu munyika yedu yeZimbabwe,